Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 2 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Paramende inodoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro-soro izere nhengo dzezanu PF. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa nava Nelson Chamisa yoenda kumatare ichida kuti vachamisa vasatambirwe somukuru webato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti magwara ehurumende anobata mari neupfumi anoomesera varombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro yeStanding Rules and Orders Committee iyo izere nenhengo dzezanu PF. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri, gurukota rezvemari vamutuli ncuve vapupuraito garepi vasidin sekera mai amai tambudzani muhadhi vamathew nyashanu amai marian chombo amai tsitsi muzenda varoy bila sikelela gombo naamai spiwe mukunyaidze kubva kuzano PF. Nhengo dzeMDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi, vainnocent Gonese, vaprosper Museyami namuzvare Tabita Kumalo. Pasi pebumbiro remutemo mutauri weparamende vajacob Mdenda ndivo sachigaro wekomiti iyi vachitevedzerwa nemutungamiri wesenate amai Edna Madzongwe. Vatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Tsitsi Gezi navamike Nyambuya inhengo dzekomiti iyi. Vamudenda vati komiti ichaita musangano waiwe tanga nemusi wechishanu uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende. Zvichakadai nhengo dzeMDC dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaKomichi vati kutaura pamotion kuremekedza vaMunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena.
Tinogodi beta tuziva spishi iyo munhu atisingatendi kuti akawina election. Tikaira tadhibheta president wa speech kazo kuti tatobvuma kuti munhu akawina election ka kwatira hana kushandisa chisimba kindabva power zvinhu zvisina kunaka.
Vakomichi vaudza Studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana veZimbabwe.
Isu zvatikuda chitoramba chitaura kuti election izvo kugadirwa kusvika vana veZimbabwe vagutsikana in the international world yagudzikana yaona. Tiri kufara kuti even the international world yakuona kuti zveshuwa election yeZimbabwe yakabirwa.
Mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari.
Tine motion iri on the deck yamavhenda ari kutambudzwa. Tine motion zvakare iripo iri on the deck ye cash crisis. Tine motion imwe iri on the deck zvakare ye devolution neimwe motion yama electoral reforms. So tia rola zvinhu strategically and timeously kuti tite escalate our struggle. Our struggle will not end.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. P. Sairwanya, vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nhengo dzeMDC dzitore matano adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwo enyika. Kusataura kwadzo pamushini yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira.
Vadzivo vane kodzero vanhu vemDC kuita izvizvo nokuti zvinovabatsira kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanoda kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics, ikodzero yavo yokuita izvizvo. Asi vane kodzero yavo hapana kuzongokuembaraza vamunanga vabvara imwe zvobuda.
Dr. Ruhanya vati MDC ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa ZANU PF kuita zvainoda muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaElias Mashavira vakakwira kudare repamusoro vachida kuti dare iri ripe mutongo wekuti vaChamisa havasi mutungamiri webato iri sezvo vasina kusarudzwa zviri pamutemo zvichitevera bumbiro rebato reMDC. Mumagwaro avo kudare iri vaMashavira vanonzi vari kudawo zvakare kuti dare iri ritare kuti kuitwe kongresi yechimbi chimbi mukati memazuva makumi matanhatu yekuti pasarudzwe achatsiva vaive mutungamiri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai. VaMashavira avo vanove nhengo yeMDC kudunhu reGokwe Sesame vakakwirirawo dare vamwe vanoti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora, mutevedzeri wemutungamiri webato vaMorgan Komichi, avo vaive sachigaro webato, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato vaElias Mudzuri, pamwe nemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira kuti tinzwe zvizhinji.
Ma-instructions atakapiwa naMashavira ndeyekuti number 1, constitution yeMDC inotaura kuti president akarizaina kana akafa, pane urongwa hwakarongwa nekusvika kuti anozomugara kubva ipapo anonga ari ani. Zvota zvemukatasa konyeri kuti ndi vice president wavo. Vice president wavo anonga akaelektwa pacongress. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu akaelektwa kuita vice president yeMDC pacongress ndi Dr. Tokozani Kupe chete. Saka pakazoshayiwa Morgan Tsvangirai musi wa 14 February, mainstruction ndeyekuti izvona vaChamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty. Zvisirizvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho. Mainstruction atakawana tichiverenga futi constitution yeMDC yayo itori nekuti vanosarudzwa pacongress ndivanani. Muconstitution yeMDC hamuna mapresident anodarika umwe chete, mungone provision yemutedzero wapresident 1 napresident 1.
Saka nyaya iyi inonzi kwariini mudare vaMutungura?
Isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo. Vakapindurawo tozoita maheads. Saka zuva rekunzwikwa chero hatingazvozive kuti ringanzwikwa zvarini.
Asi makasvitsawo here vaChamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo mastawo kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi? Makasvitsa here mapepa ekuvazivisa?
Sherifu akati vaseva nemapepa sondirapera here. Vane mazuva gumi kuti vapindure mapepa atakavaseva. Kubva sherifu wekuHarare ndiye akaseva vaChamisa nasecretary general naacting chairperson. Ndeputi sherifu ari kuBulawayo ndiye akanosevho Dr. Tokozani Kupe ikoko.
Asi tiri kunzwa ka kuti vaMashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC.
Zvokwadi kana vakukudzai nyaya vakaverenga vanoona membership card reclient yedu iripo paapplication iri kucourt. So mainstructions atakapiwa, takapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano weMDC. Saka naizvozvo shureyo ndeyekuti bumburo remutemo ravo reMDC ritedzwe naani naani zvake.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vaChamisa havasi kushayiswa hope nenyaya iyi nekuti vaMashavira havasi nhengo yebato ravo.
VaChamisa vanoti ivoka munhu uyu haana chaanotsvaga muMDC kana kuti mutungamiri webato nokuti ndemumwe wevanhu asiri nhengo yepati. Anenge akangotumwa zvake kuti akonzere kusawirirana nemhirizhonga mubato. Saizvozvo tingofunga kuti hapana nyaya apa tongo ona kuti angotambise zvake mari yake nenguva yake MDC inofambira mberi neutungamiri wapresident kumusamisa unoratidza kuti unodiwa nevanhu zvakakurisa zvikuru.
Vamashavira vari kuti inhengo yebato izere ine kodzero yekunge ichidaidzwa kucongresi zvinove zvisina kuitika. Imi muchiti havasi nhengo yebato, munoti
zvese izvi zvokunyepa, hapana kongresi rakambodaidzirwa. Uye takatarisa zita ravo mumagwaro edu kuti tione kuti riripo here, tikawana kuti aiwa haisine nhengo dzebato reMDC.
Asi makagamuchidzwa here mapepa kana kuti magwaro ekudare aya ekupikiswa utungamiriri kwavachamisi?
Takavona mapepa aitaura kuti pane munhu usiri nhengo yepati ari kuda kunetsana napresident. Zvino organizing department yatabva yapinda mabhuku ikatarisa ikaona kuti aiwa munhu ari kugotambisawo nguva zvake.
Saka muchaenda here kudare kana makanga madaidzwa kudare mushure mekunge maona zvamuri kutaura izvi?
President vanoita vanotya kana vachidiwa kumatare vanoenda, zvichiita kuti vasaenda havaenda, zvichikurudzira zvekuti zvive kuti vachamisa vakasarudzwa nevanhu uye nanhasi vanhu ivavo vachiri kuvapfigira nevamwe vanga vasingapfigiri panguva iyoyo vaakutsigira bata.
Asi zvinorevei kuti munhu kana muchiti haasi nhengo yenyu anga achienda kudare achinopikisa utungamiri anenge awana kupi masimba akadaro iye asiri nhengo?
Munhu anongoti sezvenanguva namari yekuti nditaura nemaloya ongo mhanya kumaloya anoti maloya anoda kupai mari yakawanda kudai. Maloya anongoita zvanenge atautauri kwakare munyengerizi yemari saizvo ndofunga ndozvaaitika pano.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vairatidzira vachinyunyuta nekuparwa kwedzimhosva muSouth Africa vakarwisana nemapurisa muJohannesburg nemuvhuro, izvo zvakasiya vakawanda vakuvadzwa mushure mekunge mapurisa ashandisa mabara erabha. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, vasvika nhasi muGhana mukutangisa kwerwendo rwavo rwemazuva mashanu runosanganisira kushanyira Malawi, Kenya pamwe neEgypt. Kusagadzikana pamwe nekushungurudzika zviri kuwedzera muvanhu vepachitsuwa cheSulawesi chiri muIndonesia, apo vanhu vanodarika churu nemazana maviri vakaurayiwa mukundengendeka kwepasi pamwe nemafashamu etsunami zvakaitika svondo rapera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mashoko egwara remafambisirwo emari kana kuti monetary policy rakaparurwa nagavhuna webhanga guru renyika uye gwara remafambiro eupfumi rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube magwara anotomesera varombo kunyanya munyika. Blessing Zulu we Studio 7 anotipanyaya inotevera.
Kuratidza kuti hapana kunyatsoti gedye pamaonero evaviri ava, Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Ncube vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana muonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navaNcube.
VaNcube vawedzera nhamo yevanhu vari kutambudzika vatemati vari mumhari mupovhati nekuti vakachinja mutemo paibhadharwa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer tingati yekukeshisa muenzaniso ukatransfer $500 waibhadhara tax ye 5 cents. Asi vakabva vauya nemutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, sechireva kuti munhu anonge atransfera $500 kune hama yake paeco cash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisai achitaisa macharges anoenda kueconet anoenda kumakambani vanoti vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. VaMangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuamerica. Izvi vabiti vati zvichapa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadza bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currency yako open account yemaRTGS kureva kuti tatava nemari nedzemaRTGS ndozvazviri kutaura. Saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimhuramupengo marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumataredzi mhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakavhura 2009 vachiisa maus dollars vadivhaniwa maaccounts iwayo atanga tinawo iwe anga achiti 1-on-1 mukaenda kusection 43 Reserve Bank Act inotaura mabond notes and everything else are 1-on-1 with the US dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekwira kwechikwereti chehurumende zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti cheZimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Joe, vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tiri kuti tisati tatanga nyaya yekuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zveMuzimbabwe.
Asi muzvinabhizimisi varizve mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Mara Hativagone, vanoti vaMangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinhu zvinogona kutibatsira kuita kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi nekuti patanga tasvika panga patiomei chaizvo.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze zvopa kuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti munyika muve nemabasa, kuitira kuti vose vari kupedza zvidzidzo vawane chekuita senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru Affirmative Action Group mudunhu rematerialand varegional Shoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika asi vashoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuvehwe pamuromo chete huve hunobatika.
Tufawo watu seko no mtitazise kwa tu kwa nusa kukunda tutazise kutiko by investors aruguwe atuwa bata nuroku rogaita sei kutafare wa kuti environment yedu haite ombasa rogushanda kukutila kutinesuo wana zibopo tuwane mabasa chikuru izwezi kubatana chikuru izwezi ndesho kuti kuitikwite mabasa mapromisi ema dila kaito na president ngaji fulfillwa into full action zungo daro mabasa anuwanda.
Vashoko vanotiwo kunze kwekuve nevemabhizimisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika. Izvo zvinotsigirwawo navabatla Tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega.
Vachinjana vamwe vemuZimbabwe vari kunzi kune dzimwe nyika ukatarisisa mari dziri kupinzwa nevanhu vava imari zhinji tozotaura mari yatingati foreign direct investment iko zvinenge ita mari ingaita about $400 million chingadikanwa kuti chiitike ndechekuti mari idzi dziri kupinda muZimbabwe tikapa vimbo nevanhu vezimbabwe kuti aiwa mari dzimwe dzakachengetedzeka muno muruzodziwana kana madzichengetedza dziri maUS dollars muruzodziwana zvakare dziri maUS dollars zvichaitira kuti mari yese yapinda iyo yatingati madiaspora remittances imari ingabatsira kusumudzira upfumi hwezimbabwe.
Vatambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvokumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari itaiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inde kune zvatingati recurrent expenditure aiwa mari iyi kana yapinda muZimbabwe ngaiye mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi iye mari ichakweretwa nevemabhizinisi yatingati industry kuti vatu vamutsiridze maindustries mabasa awanikwe zvakare muZimbabwe ndozvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hwezimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vanodzinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa. Vamtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba.
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nokupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo. Saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshayiwa chisimbiso chekuti nyika ino yakamira zvakanaka uyezve vari mukati isu vagari vemuno tinotadza zvekunzwisisa kuri kuenda nyika. Saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana.
Vamtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka. Pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingavape pundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa, vamutasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare.
Vechidiki vedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vavanoona kuti zvazvo kutorarama zvatova zvemutsimba uyezve hakuna achatarisa umwe uyezve hakuna achabatsira mumwe uyezve huori hwakunyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona huori. Tinoda zvekuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe.
Mukuru Confederation of Zimbabwe Industries, Vasela Nijabangwe, vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe.
Tine yatinotendasana vision framework inove yatinosiedza kushira hurumende inoratidza iwo kuti titarise kuti makambani akavharwa aya hatingabatsi kuvhura ndeapi kuti pave nemabasa. Kuzoita makambani manyowani atingagadzire ndeapi anoenderana nezvatinazvo muno muZimbabwe. Pane nzira dzinoshandiswa pakuita izvozvo. Kana tawana iwaya ndokatingati maopportunities mamwe achona ngatiti asapotwe vanhu vemuno kuti vavhure mabhizinesi, mamwe achona ndekuti ngatisapote vekunze vauye vavhure mabhizinesi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe nevanhu vanoziva mabasa akasiyana-siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadharewo mitero kuhurumende, sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vane masimba ekumisa bhodhi rezimura nekugadza vanhu vatsva mubhodhi iri. Izvi zvinotevera kumiswa kwebhodhi rezimura nezuro mushure mekunge rawedzerwa mwedzi mitanhatu asi rikazomiswa basa mushure memwedzi miviri. Vancube vanoti vakatotumira mazita ebhodhi idzva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapiwe mvumo yekuvagadza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Bhodhi iri rinoshanda richirepresenta, rakamiririra hurumende, asi hurumende inenge yakamiririrwa navamutuli Ncube. Saka vamutuli Ncube neruzivo rwavo vachipinda pabasa vane zvavakaongororawo, nekuti ndakanzwa sekuti temu kana nguva yekushanda kwebhodhi inogona kunge yanga yakwana. Saka vamutuli vakachimbomirai.
Ko iyo zimura zvainonzi yakabata chikamu chayanga yakatarirwa kubata ikatopfuurira nezvikamu zviri pamusoro, hakusi kugona basa here kwavaiita uku?
Panyaya dzekutsvagwa nekuwanikwa kwemari yemutero tinoona hongu yanga ichidarika nyaya dzekuti tageti yedu yanga iri papi, tadarika tasvikapa, tadarika tasvikapa. Asi tageti kayo nyaya dzakawanda ndedzekuti mari dzimwe dzaingotsakatika dzichiburiswa nevanhu kunze kwenyika kumabhodha uko chiitika uori, zvinoita kuti nyika yanga ichiruza mari.
Vamwewo ndevanoti zimura inotsikirirwa nenyaya dzouori. Munoona here vamutuli Ncube vachizogona kupedza hondo iyoyi?
Nokuti kana zvichinzi kune corruption yakawanda kumabhodha, kune chii chakawanda kumabhodha, iro bhodhi ririyo rinofanira kuti rikaenda kumanagement yekuzimura, rikaenda ikoko kuexecutive yezimura, rotaura kuti aiwa mashandiro awo haana kunaka, tinofanira kupesenudza takadai 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 kuti tisvike pakadai.
Saka gurukota rezvemari ndiro rine masimba okubvisa nokugadza bhodhi rezimura?
Ndiro chairo rine masimba iwayo, rina masimba nokuti gurukota rezvemari riri kunzi ndo nhumwa yehurumende. Zimura inofanira kunge ichigadzwa nokubviswa nehurumende, asi hurumende ine munhu wayo wainotungamidza pamberi anenge ari iye gurukota rezvemari.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connections naAPM. Nhasi tiri kutarisa mikana iripo munyika yekuwanikwa kwemabasa uyezve kutanga mabhizinisi anopa vechidiki mukana wekusimudzira nyika. Semaondoro enyu, mikana iyi iripo here munyika? Pindai muchirongwa mutudze maondoro enyu. tumirai nare mbozha dzenyu pa WhatsApp pa namba inoti 001-202-465-0318. Namba izvekare 001-202-465-0318. Munogona kutibata pa page redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa na 8 p.m.
Nguva yabva yatiperera, ndino kutendai kunge mange muinesu anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA.